Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 3, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vakafa. Bazi rezveutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Nyika dzakanyanya kusangana nedambudziko remamiriro ekunze dzotaura nhasi pamusangano weCOP26 kuGlasgow kuScotland. Chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo vanokundwa musarudzo yamiya weAllentown muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 4683. Vanhu makumi mana vakabatwa nechirwere ichi nezuro uye pavanhu ava pane vana vechikoro makumi maviri nevatatu, vaviri vari kuManicaland, vatanhatu kuMatabeleland South uye gumi nevashanu kuMasvingo. Izvi zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nezvitatu nemakumi mana nevanomwe kana kuti 133,047. Vanhu vabayiwa nhomba kekutanga mamiriyoni matatu nezviuru zvitatu nemazana matanhatu negumi nevaviri kana kuti 3,325,612. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu negumi zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 2,610,796. Musangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze wechimakumi maviri nenhanhatu kana kuti COP26 uri kupinda muzuva retatu nhasi. Vatungamiri venyika dzakanyanya kutarisana nekuchinja kwemamiriro ekunze dzinoti Nigeria, Madagascar neBarbados vachitaura. Musangano unokokerwa neUnited Nations uyu uri kuitirwa kuGlasgow kuScotland. Asi nezuro vatungamiri venyika zana vari kumusangano uyu kusanganisira vaEmerson Mnangagwa vaJoe Biden vekuAmerica vaBoris Johnson vekuBritain vakatsidza kuzvipira kuti nyika dzavo dzichadzikisa zvakanyanya zvinosvibisa mweya wekufema zvakaita semethane inobuda pakudhonza mafuta ekufambisa dzimotokari, kutema miti nezvimwe. VaBiden vakavimbisa kudzikisa methane iyi nezvikamu makumi matatu kubva muzana panosvika gore ra2030, asi vakashora vatungamiri veChina neRussia nekusaenda kumusangano uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi mubazi rezvekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti Climate Mitigation Department vaLawrence Mashungu.
Musangano watiri kuita kuno kuGlasgow weCOP26 weUnited Nations Conference on Climate Change wakakosha zvakanyanya, kunyanya-nyanya takatarisa zvino zviviri. Zvendingataura ndichiti chokutanga, nyika dzose dzapasi rose dzakatarisana nekuvandudza hurongwa hwadzo hwokurwisana nematambudziko eclimate change kana nekushanduka kwamamiriro okunze. Uhurongwa hwetingati women nationally determined contributions.
Mungatsanangura here kuti hurongwa hunofamba sei?
Uhurongwa hwenyika dzose zino tarisirwa kuti imwe ne imwe nyika ingaitei kuti izise chiutsi chinokonzera kuchinja kwa mamiriro okunze. And zvakaonekwa nenyanzvi nama experts kuti urongwa wakaiswa nenyika panguva dzino tikaverengedza zvose zvinokwanisa kuitwa nenyika dzose panguva dzino wema NDC haukwanisi kusvitsa nyika pachinhano chokudzisa kupisa kwakanyanya kungasvika pa 1.5 degrees kana pa 2 degrees nezvakati nezvatataita. Saka nyika dzose dzinotarisirwa kuti dzivandudze zvakanyanya zvadzakavimbisa kuti dziite panyaya iyi. Chechipiri chakanyanya kutarisirwa pamusangano uyu inyaya yokutenderana kwenyika kuti nyika dzingaita sei panyaya yokutengeserana nenyaya dzezviutsi kana etingati muchirungu ma carbon markets.
Izvi zvinorevei?
Izvi zvinenge zvichireva kuti nyika dzakabudirira dzingabatidzana sei nenyika dzichiri kubudirira kuti nyika dzakabudirira dziise maprojects munyika dzichiri kubudirira panyaya dze climate change mitigation kana kurijusa kana kudzisa chiutsi chinokonzeresa kuchinja kwa mamiriro ekunze. Saka idzi ndidzo nyaya mbiri dzakanyanya kutarisirwa zvakanyanya pamusangano uno. Ende tiri kutarisirawo kuti isusu vanhu vachatenderana zvakanyanya kuti tichavandudza izvi tichaita senyika uyezve tichabuda nechibvumirano kutoita sei panyaya dzama carbon markets. Ende takatarisanawo sezvizvizvi isusu vose nyanzvi tinoti nyika dzinofanira kuvandudza zvadzinoita kunyanya-nyanya takatarisa kuti nyika zhinji dzapasi pano hadzina mitemo kana yatingati ma climate change act
anoshandei
anonyanya kutofosa kana kutarisisa kuti nyika dzingaitei panyaya dzokudzisa chiutsi. Izvo zvinotarisirwa kuti tichibuda mumusangano uno nyika zhinji dzichandogadzirisa mitemo yadzo yokuti nyaya yokudziswa kwezviutsi chinokonzeresa kushanduka kwamamiriro uchinji okunze zvichaitika. Chimwe zvechatakatarisira ndechekuti panofanira kuvandudzwa nyaya dzemari kana kuti dzefinance dzingabva kumagovernments kana dzingabvawo kuprivate sector kuti dzisupporte nyaya iyoyo especially yemitigation neadaptation. Ndo zvatakanyanya kutarisa kuti zvingabuda pamusangano uno weCOP26.
Nyanzvi mubazi rezvekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti Climate Mitigation Department vaLawrence Mashungu vari parunhare kuScotland naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi nyanzvi munyaya dzezvekurima mamiriro ekunze pamwe
nenharaunda
dzinoti Zimbabwe inofanira kuregedza kushandisa mhando dzemoto dzinosvibisa mweya watinofema dzinokonzera kushanduka kwemamiriro ekunze yoshandisa mhando dzemoto dzinokwanisa kudzokorodzwa kushandiswa kana kuti renewable energy. Thomas Ripasi anotipanyaya iye.
Vashitaura nezuro pamusangano weUnited Nations unoona nezvekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti United Nations Climate Change Summit uyo uri kuitirwa kuGlasgow, Scotland, vamunangagwa vakati Zimbabwe ine urongwa hwekuona kuti yadzikisa kusvibiswa kwemhepo yatinofema kuburikidza nekudzikisa utsi hwecarbon dioxide kana kuti magreenhouse gas emissions nezvikamu makumi mana kubva muzana 40% panosvika gore ra2030. Imwe nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze vaByron Zamasia avo vanoshanda nesangano reZimbabwe Environmental Lawyers Association vaudza Studio 7 kuti zviri kutaurwa navamunangagwa izvi zvinoshanda kana pakatorwa matanho akasimba nehurumende.
Donzvo rekuti Zimbabwe ideredze deforestation muna 2020 rinokwanisika kuachivika. Tinoziva tose kuti miti inotibatsira ichishanda seinonzi carbon sink kureva kuti ndoi inotora carbon dioxide inova inokonzera global warming. Asi kuti zvikwanisike kuitika pane zvinhu zvinofanira kuteedzerwa zvakafanana nekuti vanhu tideredze kushandiswa kwemiti sehuni kuderedza kushandiswa kwemiti sepakupisa kwatinoita tobhako inova inozokanganisa global warming.
Asi mudzidzisi wezvenharanyika kana kuti geography pa University of Zimbabwe muzvinafundo Desmond Manasa vati Zimbabwe inokwanisa kuita zvakataurwa navamunangagwa panosvika gore ra 2030 nekuti vanhu vazhinji vave kukwanisa kushandisa dzimwe mhando dzemoto dzisingasvibise mhepo.
Zviri nyore chaizvo kuti tichiona kuri kuenda nyika pa 2030 ndo pari kutaurwa nehurumende kuti ndopatinenge tave neta middle income. Kata middle income zvinenge zvakureva kuti mafamilies mazhinji mhuri zhinji dzisinge dzakugona kutenga masola ne wind power iyo isingaise maemissions mumhepo. Saka 40% yataurwa iri nyore kusvika by 2030.
Mutungamiri wesangano reCenter for Natural Resource Governance Bafarai Maguhu vati nyaya yekutemwa nekupiswa kwemiti munyika zvikuru sei mumadhorobha nenzvimbo dzakapoteredza maguta iri kukonzerawo kusviba kwemhepo yatinofema.
Tine yatingati urbanization, kuvandudzwa kwemaguta. Vanhu vari kutema miti vachiclear kuti vavake dzimba malocation matsva ari kuvakwa all over the country. Totarisawo zvekare kuvakwa kwedzimba mumatoro zviri kuita kuti nzvimbo idzodzo dziome.
Vamanatsa vati kushandikwa kwemamiriro ekunze kuri kukonzerwa nezvinhu zvakawanda uye nyika yave kufanira kushandisa mhando dzemoto dzisingasvibise mhepo senzira yekuedza kudzivirira kushandikwa kwemamiriro ekunze.
Anonzi mathermal power stations aya anotipa magetsi achishandisa coal. Kana coal iye ichitsva nokuti kunenge inenge ichida kuti izonyatsokuita kuti nyika yose iwane magetsi inenge panenge pane coal yakawanda inenge yatsva. Saka ndoimwewo konzeresa kuti carbon dioxide inge ichiwanda mumhepo. Kwozouyawozve diesel nepetrol dzezinenge dzichishandiswa maybe maindustry mainjini kana dzatsva dzinenge dzichikonzeresawo futi kuwanda kwecarbon dioxide.
Zvichakadai nyanzvi munyaya dzezvekurima uye vachishanda neUniversity of South Africa kana kuti UNISA vatoende pishone vati kurimwa kwefodya iyo inozoita kuti vanhu vapise miti kwanyanya munyika zviri kubatsirawo mukushanduka kwemamiriro ekunze vashone vati varimi vanoda kudzidziswawo kuti zvirimwa zvavangarimi nezvisingakonzeri kushanduka kwemamiriro ekunze ndezvipi.
Tivarimi pavanenge vachifarira kunorima fodya dzimwe nguva inhau yekuti havatozivi kuti kune zvimwe zvirimwa zviripo zvinotorimika nemutengo uri pasi ende zvinenge zviine maketi ende zvisingatombonetseki panyaya yekuti kana mvura yanaya kana kuti isina. Topa muenzaniso wezviyo, muenzaniso wemhunga kana mbambaira chaidzo sweet potatoes, zvirimwa zvekuti pazvinorimwa zviri kupa varimi pundutso rakatonyanya, zvine mapurize akanaka. Bati kazhinji vanhu vanenge vaine pfungwa yekuti chibage nefodya ndo zvega zvirimwa zviripo.
Musangano weUnited Nations Climate Change Summit uyu kana kuti COP26 wabvumiranawo kuti kutemwa kwemiti kunge kwapera panosvika gore ra 2030 uye musangano uyu wabvumirana zvakare kuti kudyarwe miti yakawanda senzira yekuchenesa mhepo inofemwa neveruzhinji. Musangano uyu waenderera mberi nhasi mutungamiriri weCOP26 vaAlok Sharma vachiudza vari kupinda musangano uyo uri kuitirwa kuScotland kuti nhaurirano dzekuti mari inodiwa kurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze ichawanikwa kupi kuti inoshanda kunyika dziri kubudirira dzatanga masikati ano kuburikidza nemisangano iri kuitwa nemakurukota ezvemari kubva kunyika dzakasiyana-siyana. Nyika dzakaita seAmerica, Britain, France neGermany neEuropean Union dzakazivisa nezuro kuti dzichapa South Africa mari inoita mabhiriyoni masere nechidimo yemari yekuAmerica US$8.5 billion ichashandiswa kuti South Africa iregedze kushandisa marasha asi kuti isime mari iyi mukushandiswa kwemhando dzemoto unogona kushandiswa kakawanda kana kuti renewable energy senzira yekuderedza kusviba kwemhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutongi wedare ramagistrate Mamutare Valentin Mukwengi nhasi vati vachapa mutongo wavo mangwana pachikumbiro chevasungwa 20 nevasere chekuti vabvise mari yechibatiso avakasungwa nemusi wechipiri apo vairatidzira pakambani yemangoda yeanjini vachinyunyuta nekusabata vagari ava zvakanaka. Vamukwengi vati vanoda nguva yekuongorora mapepa emagweta evasungwa echikumbiro ichi. Vasungwa ava vachadzoka mudare zvakare mangwana. Mutoro wedu Naloida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vasungwa ava vange vakamirwa mudare nemagweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights uye neZimbabwe Environmental Law Association Zvela anosanganisira vaPasimo Nyakureba, vaCosmas Chibaya navaBlessed Mungure. VaMungure vaudza Studio 7 kuti vaswera vakangotarisira mutongo usina kuzobuda nhasi.
Taita chikumbiro chekuti vakomana vapiwe bheo vachitongwa vachibva kumba asi patauya masikati tanzi tidzoke na 3 PM. And then at 3 PM tazonzi tipe mutongi 5 minutes kuti wagadzire mutongo wavo. Asi tabva ipapo tazopedzazve nguva inoita kuma 2 hours, tazopinda mukoti kuma 10 to 5. Koti ikaratidza kuti yanga isati yagadzirira ikati ichazodzoka zvemangwana, saka vanhu vari kurara vari muusungwa.
Vasungwa ava vari kurambirwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo nemapurisa nekuda kwekuti vanoti vange vasatsonyatsoziva kunogara vasungwa ava. VaBlessed Ngwende mutikitivhi ari kufeferefeta nyaya iyi vaudza Dare Nhasi kuti vasungwa ava vangangokanganisa vafakazi panyaya iyi zvakare nenyito dzavo dzisati dzagadziriswa nekambani yeAnjin vanogona kuratidzira zvekare. Muchuchisi vanyasha mukonora vaudza Dare kuti vasungwa makumi maviri nevasere ava vachitungamirirwa nasabhuku Robert Chiyadzwa avo vane makore makumi mapfumbamwe kuberekwa nevamwe vavo vakaputsa hari dzedoro range rabikirwa pakupemberera kuvhurwa patsva kwekambani yemangoda yeAnjin nemusi wa28 Gumiguru. Vasungwa ava vanonzi zvakare vakaparadza matende anga aripo pachiitiko ichi vachinyunyuta nekusabatwa zvakanaka kwevashandi vepakambani iyi nevaridzi vayo yechichinese. Zvakare vaiti vanoda chikamu chinosvika 10 kubva muzana pane vashandi vepaAnjin kuti vange vari vemunharaunda umu. Vakuru vekambani yeAnjin vanonzi havana havo kumhanʼara chiitiko ichi kumapurisa vachida kugadzirisana pachavo nevagari vakavimbisa kudzoka nemusi watumbudzi nechinangwa chekunzwisisana. Mushure mekutadza kuuya kumusangano uyu sezvange zvavimbiswa nevakuru veAnjin, zvinonzi vagari vanosvika mazana mana vakaungana pamba pavanyume nechiyadzwa vakaronga kuratidzira pamuzinda weAnjin vachitungamirirwa navachiyadzwa sabhugurobhati chiyadzwa uye navashadrick chipisi. Varatidzira ava vainge vaine zvinyorwa zvakanzi AnjiN wauraya zvipfuyo zvedu, wauraya mafuro, madhamu, nzizi neminda yedu yekurima nezvimwewo. Pachitiko ichi panonzi pakarohwa vechirudzi vekuchina vanosvika 11 asi havana kunyanya kukuvara, izvo zvakapa kuti vazosungwe nemapurisa nezuro. Mune imwe nyaya, vanhu vazhinji varikuda kutora mari dzavo dziri kutumirwa kunze kwenyika nekumwe kwakasiyana siyana kumuzinda weWestern Union muno maMutare vari kutora mazuva akawanda vachikundikana nekuda kwezvimhinga mupenyu zvakasiyana siyana zvinosanganisira kushekwa kwemagesi nemasaisai edande mutande reindaneti. Mumwe wavari kushaya zano nechiitiko ichi ndiamai Thelma Stole vanobva kubocha kwamarange kumadokorewo kweguta reMutare. Amai Stole vaudza Studio 7 nhasi kuti vave nemazuva akawanda vachikundikana kutora mari yavo.
Kwetiri kusangana navo pakutora mari ndeyekuti kana tikauya kunogona kutorwa vanhu vashoma. Dai zvaikwanisiko kuti tigone kutorwawo takawanda ndofunga zvingatibatsira kuitira kuti tisagara pano nguva refu. Uyezve nyaya yekurarira panapa inotirwadza chaizvo. Taingoda kuti kana tikanga tauya tinenge tasiye vana vane mara 3 years, 4 years, iko zvine inini ndakatosiye mwana ane 4 years. Handisi kuziva kuti kanenge kari kugara sei kumba ikoko. Saka ndiro dambudziko guru ratiri kusangana naro. Taingoda kuti dai zvaikurumidzikawo kungogadziswa kuti patinouya kutora mari tobva tangotorawo ngenguva. Inini ndakasvika panapa musemandi. Saka nhasi unowo chave chitatu, mangwana chave china. Handisi kuziva kuti chena chacho ndinopiwa here kana kuti handipiwi. Asi pari zvino izvo anongotora nemanamba aanotora nawo iwa.
Mukupendura nyaya dzekuno kwaMutare nedunhu reManicaland, vadzidzi vepachikoro chevasikana voga cheLydia Chimonyo kunedziwa Chimanimani varatidzira nhasi vachiti matroni wavo asiye basa vachimupomera mhosva yekusagona basa zvichitevera kushaya kwoumwe wavo neurwere hune chekuita nedenda recovid-19. Vadzidzi ava vabudisa midziyo yamatroni uyu mumba ndokuisiya kunze kwechikoro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa zvakawanda pamusoro penyaya iyi kumukuru anoona nezvedzidzo mudunhu reManicaland vaEdward Shumba sezvo nhari mbozha yavo yange isiri kudavirwa. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Here's not tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende yeAmerica vapa mvumo nhomba yeCovid-19 yePfizer kuti ichitanga kubayiwa vana vane makore anotangira pamashanu kusvika gumi nerimwe. Izvi zvauya mushure mekunge bazi rinoona nezvezvirwere reCenters for Disease Control and Prevention rapa mvumo yekuti nhomba iyi ibayiwe vana nemusi wechipiri. Vana vanonzi vanobayiwa mushonga zvikamu zvinodarika zvishoma nhomba inobayiwa vakuru kana kuti 33%. Bazi reUnited Nations rinoona nezvekodzero dzevanhu rinoti hondo yemuEthiopia pakati pehurumende nevakaipandukira verudzi rwechiTigray iri kurwiwa zvine utsinye hukuru mukati nemativi ose. Asi United Nations inoti ongororo iyi yakakanganiswa nehurumende yeEthiopia yaityisidzira vashandi veUnited Nations. Zviuru nezviuru zvevanhu zvafa muhondo iyi uye vazhinji vaenda muhopoteri. Madzimai chiuru chimwe chete nemazana matatu vakabatwa chibharo. Nezuro mamwe matunhu emuAmerica akaita sarudzo dzekutsvaga magavhuna pamwe nemameya kusanganisira mudunhu rePennsylvania uko chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo vakakwikwidza musarudzo yameya wedhorobha reAllentown. VaTembo vakakundwa navaMatt Tweck veDemocratic Party mushure mekuwana mavhoti mazana maviri nemakumi maviri nemasere kana kuti 228, vaTweck vachiwana mavhoti zviuru zvinomwe nemazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe kana kuti 7690, vachiteverwa navatim Ramos veRepublican Party avo vakawana zviuru zvina nezana nemakumi mapfumbamwe nemanomwe. VaTembo vakambokwikwidza zvakare musarudzo yameya wedhorobha ravo muna 2017 vakakundwa zvakare navaed Poloski veDemocratic Party avakazokandwa mujeri mushure mekubatwa nemhosva dzeuori. Musarudzo dzemagavhuna mudunhu reVirginia vaGlenn Youngkin veRepublican Party vakakunda vateri McAuliffe veDemocratic Party, kuchitiwo mudunhu reNew Jersey kuchine mangange pakati pagavhuna vaPhil Murphy veDemocratic Party nevari kuvakwikwidza vaJack Chitarelli veRepublican Party. Musarudzo yameya weNew York City vaEric Adams ndovachave meya wechitema wechipiri munhoroondo yeguta iri mushure mekukunda kwavo musarudzo. Vakawanda vanotevera zvesarudzo vanoti zviri kubuda musarudzo idzi ndivo unogona kuve munongedzo wemamiriro ezvinhu muna 2022 pakati pemapato eDemocratic Party neRepublican apo pachaitwa sarudzo dzeparamende dzematunhu akawanda. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa navana veZimbabwe vari kunze kwenyika, tabata chizvarwa cheZimbabwe vaGodfrey Kurauone kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga, mukoma wajonga handidi kutarisa mamiriro emanhamba, asi ndoda kutarisa kungoona kuti chizvarwa cheZimbabwe hachina kuzvitarisa zvisina kukosha. Saka zvoona ari munhu akafanana nemunhu wese akazvipira kuti haa inini kana ndichidyiwa ndinodyiwa asi ndodyiwa ndazama. Ndosimpi yandinofarira pamaZimbabwe, ndochinhu chikuru ndafarira pamurume uyu, ada kutarisira pasi, haana kuzvishora, asi akangozviona ari muZimbabwe akafanana nevanhu. So chinhu chinofadza chose kuona mumwe wedu achimira paya patino kungatso kuti hapamiriki, achimira paya patoona pachiita sekuti pano kukosha, asi iye akaramba akashinga akandomira. Hongu angava akaruza, hongu angava asina kuzvipfuma zvakanyanya kunaka chose, ande kungomira paakaita pasarudzo ikoko chinhu chinofadza zvikuru.
Totarisawo sarudzo dzakaitwa mumatunhu akaita seVirginia kwatinoona vaYoungkin vebato reRepublican vakakunda vaMcAuliffe veDemocratic Party vanga vari gavhuna. Zvii zvamungataura?
Chandangaa ndechekuti maAmericans ari kunotaridza kuti havatarisi munhu, havatarisi bato, vanoda maresults, vanotarisa performance yako semunhu. Uyechi chikuru chandiona nyaya yekuti demokrasi yavo inoshanda. Hakuna violence yatokona kuZimbabwe, hakuna vanhu vanotupa vatichatoona kuZimbabwe, hakuna kuranzurukwa zvatoona kuZimbabwe, hakuna kuona zvitemwa zvatoona kuZimbabwe. Vanoita process yavo zvakanaka zvinechekerera.
Mudunhu reNew Jersey tiri kuona kune mangange vaPhil Murphy veDemocratic Party navaChitarelli veRepublican Party. Zvii zvamungataura tichitarisa kuti Democratic Party inova iri kutonga iye zvino inenge iri kufundikana kunge ichiita zviri kutarisirwa ndizvaende achitarisirwa
zvandiri kuona paresi kwenyujezi makakabikinza ndine rakatungamira batiiko zvinezvi akuita semangangi saka hatisi kunyatso kuoneka kuti achakunda ndiani hatisinyatso kuoneka kuti zvishando zvakamira sei but munyatso kuona kuti vanhu vakabuda vakandovhuta neuwandu hwavo I think that's the stage yatinofanira kunge tinayo mumasabhuzi yekuti no matter the situation asi kunovhota ikodzero yedu ngatibude neuwandu chidzidzo yatinacho pagore ra 2023 kuti munhu wese zvakakosha kuti ubude uende kunorejesa kuti ugovhota
America iri kutarisira sarudzo hombe mugore rinouya ra 2022 zvii zvamungatarisa pamapato maviri ari kupikidzana Republican Party neDemocratic Party tichiona zviri kubuda musarudzo idzo diki idzo
tinganetsa ichozvino ndechekuti zvinzwisise nekuziva kuti sarudzo dzingave pagore rinouya dzinge dzakamira sei asi chatinoona ndechekuti pachange pane mangange makuru kwazvo muchaona kuti madhemokrati dzafighting kuti varanga vakamendena majority yavo munational assembly nemucongress but muchaona kuti zvinhu zvichagona kumaremera nokuti marepublicans ari kuda kucontrola both houses saka panenge pane mangange makuru kuti hapana munhu anogona kutaura ikozvo kuti ha maizize gore rinouya ava ndo vakakunda ava ndo vakaiziwa asi ari kunaura ndechekuti pachange pane mangange makuru kwazvo iti very unpredictable
chizvarwa chezimbabwe vagodfrey kurauone vari parunhare kudallas mudunhu retexas muno muamerica nestudio 7 munhau dzemitambo chikwata cheatlanta braves ndicho chasimudza mukombe wemajor league baseball muamerica mushure mekurova chikwata chehouston astros 7-0 mafinari emutambo uyu anenge aine mitambo minomwe uye chikwata chinotanga kusvika mitambo mina ndicho chinenge chakunda atlanta yakakunda mitambo mina astros ikakunda miviri chete aka ndeke china chikwata cheatlanta braves chichisimudza mukombe weworld series championship
Tira Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazwa ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Live talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya zviri kubuda kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze uri kuitwa kuScotland kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-13860 ne 15460 pashotwave munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM mufuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 7255 shotwave sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare bazi rezveutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere checovid-19 nezuro nyika dzakanyanya kusangana nedambudziko remamiriro ekunze dzotaura nhasi pamusangano wecop26 kuglasgow kuscotland tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 @voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu pawwwvoashona.com ini ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc